mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 kugumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zvondo rino, mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti rinoshishikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana naMai Auxilia Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvunhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino, mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuAmerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri. Pamusika webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, dhora rekuAmerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti US dollar to 1021 Zimbabwean dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushayikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose, zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yatsumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa, vanga vachigadzira madhemu enyika, vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemaZimbabwe dollar. Saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemaZimbabwe dollars, vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbi-chimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo, iite mari inogona kuchengetedza uremu. Saka ndodambudziko ratinaro harizvidzva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum, asi sekuziva kwamunoita zvinhu zvemuZimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora, hazvipwi zvichipera.
Asi dambudziko iringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo iri? Tichiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende, mitengo yezvinhu inenge inobva yangodawo kutokwirawo zvakare.
Nyaya iyi haifani kunge ichinetsa, nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chetezvo zvekuti mazano marayiranwa, rume rimwe hari kukombi churu, chara chimwe hachitswanyinda. Zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete. Sekuziva kwenyu, tine musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende, vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei. Dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi nyatsomhanywa nazvo. Zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aramba angoriko, achingodzoka zvakare, achingodzoka. Saka tiri kuona kuti hatisi kunyatsoita nemwoyo wese wekuti tiia kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika, inofambidzana nedzimwe nyika, inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka. zvinhu zvokuti makamira nhasi zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana kuti mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvakadai zvino zvemuzimbabwe ndezvokuti chamukai nyama chavasangana nacho musi iyoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutadzisa musangano iwoyo wetripartite negotiating forum
tagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vaingi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uku umwe ari uku zvoita dambudziko rokuti panenge pasina hukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirizhonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekurwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadiki neAfrican Union. Decision inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekuchikoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
Vamasiye, zvikonzero zvekuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvekare kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC itozva kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica. Ende tinoona zvekare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu, but hapaonekwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinozova hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa tinozova kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanza kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kuchikorwa kwekodzero ichitonga vaimbo vevatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii murijini kana kunyanyanya muZimbabwe, ndona senge tichitarisa nyaya dzekurwisa kodzero Isi zwa nataura EDC hini ino dzosera zunu kumasure because the progress ya itwa panyaya yokuti pa observe we neku respect wa kodzero pasirese na guma Afrika bati paka shaika chinoita senge chinoita sakuti watunga mirewe nyika vachike kuchikora kodzero mnyika mao se international court yoyi tunona kuti kodzero zichaita zichikorwa zvisina asarugano ni kuti vanoziva kuti nangu wakachikora kodzero mnyika dzao hapa na chinoitika. Endi tunozwa imo musadiki, tichitasa musadiki macho imo mumu. Tunozwa hoti sadiki yaka paza ya inganzi sadik tribunal. Imo ya embo itaichumbo ongoro futi nya zimweze kodzero. Zaitika munyika dzakasiyana siyana musadiki munomu. Tunaota titorina court yakadaro muno musadik zvasiyana ne mama court ari kuna West Africa ni East Africa saka zvinhu zvinodzosera nyaya dzeku respect wa kodzero kumasure pakuti imo musadik chaimo hapachina atingati ma mechanisms kana kuti ma institutions anoita monitor wo kana kuti kuforsa ku respect ma rights evanhu mu region
sekuona kwenyu vamasiye munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa
izvaito ne South Africa zvinga zvakanaka kwavari vachiita so maonero avo ekuti vanhu vasiku treatwa zviri fair but tichitasa iri progress yaitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu ndona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure ende zvinoitisa vaya vanoda kuchikora kodzero dzevanhu kuti varambe vachichikora kodzero dzevanhu kana kuti vatowedzera kuchikora kodzero dzevanhu nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, rinoti rinoshishikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxilia Mnangagwa zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungani kwaiva naamai Mnangagwa. MISA Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weEpworth asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reMISA Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavange vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zviitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu semisa tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo wenyika kubva muchiga chesection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anovhiringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo, kwete nemisa, asi nebumbiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti mapublic figures vasatsoropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi venhau. Mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu raabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBusstop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBusstop TV News vakange vakasanganawo nezvimhingampinyi pavakaenda kuEpworth, paiva kuchipihwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasidi vakati mbunyikidzwei, vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vanga vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mahashoko atiri kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNewsday, dzimwe nhengo dzeparamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunemberero yekugadzwa kwashe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo svondo rinouya musi wa6 Chivabvu. MuNewZimbabwe.com, mudzimai womumiriri wezengeza West muparamende amai Ellen Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva zvavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano iyi. Ndinoda kutaura pamusoro pakembo mwatu. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vazvo. Zvizova zvokungotambapo izvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pati yekuti ndivhotere pakati, ndomurova. Ndomurova sabhuku, andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana akandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda, ikodzero yake, zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita kana iri nyaya yemavhoti. Ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadi zvenyuwana mukoma Jonga natanoka wandi. Ndinomukwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe mu dzirikungoramba vanhu vachingotira ngoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvongova zviroto izvi, zviroto chaiko chaiko zvozvo zviri kuitiwa izvozvo izvo. Chamisa hafi vakatonga Zimbabwe. Rozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudhani chaizvo chaizvozvo zviya ndozvofanira kutoitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho iwoyo. Bekause ipapapa Chiwenga ruda kudotongavo, Muhadha ruda kudotongavo, kwozoti vamwe futi varimo muchiute imomo varuda kudotongavo. Saka ozonzadzi chamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika, zviroto chaizvo izvozvo, zviroto chaizvo. Chamisa ngavatombokanda kura zvebhaibhiri chaivo chaongotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera. mwarivari kwa dende zoishwa mwarivari kumwarano betira pate muzimpao kwa mtombo lizo zozo mina matuyose ya mune ufura mchisa yoyo zoto kanzo mwarivari kwa hati betire ewa jobu skala ngawabudisi wa mjere mwarivari kwa hati betire jobu skala ngawabudisi wa mjere muzimpao mwoto na surutu wa msudani tuwezo kuna kungwe tuwa muzimpao kwezo zoezo zirire chete zigija nefuti kweze mwoto mga mwane vipu nangawaka ngukuti achitonga ewa cha misa ya mungwe itonga iwe imwe changira ya kwa sopa kufasi nabwe itonga zimbabwe ya kufati twice nabwe itonga zimbabwe ya.
Hey, upinda pa Studio 7, mutaona panandi, panasha ruta urandiri pano pa Polokwane, South Africa. Hey, chiti ngapinda hake mkumana, ngapinda mkumana, pa mwenyika edi inga kuna ukuwa nyika ye, nilisu nungu kwa nyika ine ya kanaka, nyika ye, singa tamburu kwa mabasa. Kozi nao, kunyangwe nisu, utakangu kura nyika edu chungu tambura. Na nazi wanawedu wa utungu kura nyika edu tambura. Ayu, watino kumbira uchenji msimbawe. Natenda
pa Studio 7 murise murise mnaona chiri kuitika zari PF tune kama ka mentality kake kutanzi susu takarwa hondo saka nyika tomboisi bati kurwa hondo akusiko tanzi nyika uisi kwewo kasvika ukatema munda yo ukarima munda mwarima 7 years munhu wozoya kuti chamanda kuda munhu wangu ngati anzi ndindakatema saka nchadu kubvapo azanpeva isinyika izanpevuke inyika yezimbabwe isinyika izanpeva aizinyika kana izanpeva zanpeva ngaisati mashura kupuza kudaizvo anangwadu anadika anopera kuti tishungurudza zadaro mazanpeva ndi tazviramba gure rinori chamisa muofisi zvenyu zvenhema izvozvo zvakadhakwa izvo.
Apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei mwonzora yezu mukoma apo tapiwa mashakada apo ziri kudi Mr. Peter Moyo apo zvakadi apo harichabhui zvakawanda regai ningoti kuna Mr. Witness Dube makadini varoidzidamba makadini varume chisingaperi chinoshura mukoro gudo chachinokoro yezo tipei tizwe paharvest house apo makazi tora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzanhu hadzibiwi pfungwa dzanhu hadzimonyororwi yezo zvapfuka maitora muchifunga kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iyo zvima kunyepa kuda kukumbira kuti kwa zvakazodai boundary dzakazodai dzikadai tati apana chisingaperi apana chisingaperi handiti makapinzwa rebato guru rinavanhu varo kuparliament nekumakanzira nekusenate chirambai muriko tione zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudirira kuti muite yindi government yacheyo hapana chisingaperi vakomana vasikana ndati parisei paharvest house asi vangonzoraka regai nditi mamuka sei muzimbabwe muno mese makadiko varume navasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngatichipinde mugavhenmendi itsva.
Ini ndinoshayiwa kuti munhu anoramba achifosa purezidendi vamunangagwa kuti varambe vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mavhidhiyo aiyezve ari kundeya vari kukonewa kudana kuti 1 million vanodana unobhara ziro wobhara ziro wobhara ziro woveke koma kune 1 million inotangwa nekunyora ziro dei vamunangagwa vangozvibvira zvakanaka vabve nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazara vuhuri vakanobva vano trubhita vhoro kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitazi avo anobata mari izvi ndizvokubadza mwoyo izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano rezim expo vanuti varikutsvaga tsvarakadenga dzingamirira nyika pamakwikwi emiss zimbabwe usa achaitwa mwedzi unouya kuatlanta georgia muno muamerica mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipa mikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda ngati nzwe hurukuro yaitwa namavelous muhlanganya uye westudio 7 navanesu manjengwa
ndiri kushambadza mabiko ezim expo ari kuitwa iwo kuatlanta georgia pamemorial day weekend musi wamay 26, 27, 28, 29 kugeorgia atlanta more information iri www.zimexpousa.com asi ndati ndikuudzei kuti kunenge kune miss zimbabwe usa musi wesaturday saka uyai avo vose vanoda kuona fashion show nokuona miss zimbabwe vada kukompyuta vese ndibatei pawebsite endakuudzai
awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga anozowanikwa achiita sei mibayiro yacho yakamira sei
anenge ahwina anokwanisa kuzobudirira kuenda kujapan kunokompyuta muna miss international
zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya
musi wesaturday tine business expo yakaoma zvikuru avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kugeorgia kuatlanta georgia avo vanoda kunzwa kuti mapedzisa mabusiness tine business dinner nemaround table business discussions musi wefriday nemusi wesaturday
tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatana nemuzinda wezimbabwe unobva ikokuno kuwashington dc muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu wezimbabwe ikoko kuatlanta georgia
tine mapassport renewals nemachild registration anenge achiitwa ipapo pazim expo musi wefriday nemusi wesaturday musi wesunday tinenge tiine soccer tournament negolf vanoda kutamba nhabvu netumabhora tuya tuya uyai mundibate pawebsite pandataura
muchange muine vaimbi here vanobva kuzimbabwe ndivanani
avo vanoda kuzwa mafaro music takakukokerai vana tami moyo kubva kuzimbabwe vana ja master vana pop 10 saka avo vanoda kunzwa mhanzi inonakidza yekumusha uyai takakurongerai mabiko anofadza email yangu ndi anesu@saza.com phone number yangu ndi +1951217-9832
mumwe wevari kuronga makwikwi emiss zimbabwe usa vaanesu manjengwa vari parunhare nestudio 7
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Sounds of laughter everywhere and the dance
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumushakavhu Hari Benda Fonte avo vakashaya nezuro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana ku 100% mutungamiri wesouth africa vasiriro ramaposa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.